get it.
Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7.
Tishitete nyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina kugumbi 8/2021. Makateerera ku Studio 7 nepenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemi iri ndichitepfenyura ndiri kumba senzira yekuzvidzivirira kuchirwere cheCOVID-19 ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Sadik Treka inobuda nechisungo chekuti Mozambique ibatsirwe nechimbi-chimbi sezvo munyika iyi mava nemhirizhonga iri kukonzerwa nevanopfurikidza mwero. Mapurisa angaane gurukota remasvingo vaEzra Chadzamira nhasi arambidza vagari vekuchilonga kuratidzira kusafara kwavo neurongwa hwehurumende hwekuda kuvabvisa munzvimbo yavagere. MDC Alliance yotatsurana neMDCT panyaya yemari inopiwa mapato ane vamiriri muparamende. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nyika dzinoomba bazi rinoona nezverunyararo nekudzivirirwa kwenyika dziri mudunhu reSouthern African Development Community kana kuti SADC nhasi dzabuda nechisungo chekuti paitwe musangano wechimbi-chimbi mwedzi uno usati wapera wekuziya matanho angatorwe kumisa hondo iri kukonzerwa nevanopfurikidza mwero mudunhu reCabo Delgado Province muMozambique. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vafumobata jongwe muromo nhasi kuenda kuMozambique kumusangano wechimbi-chimbi weSADC Troika vachinozeya nzira dzekubatsira kupedza matambudziko akatarisana nenyika iyi. VaMnangagwa vasangana ndokukurukura nevamwe vatungamiri vedzimwe nyika dzinoumba Double Troika iyo ine mutungamiri weMozambique vaPhilip Jacinto Nyusi sasachigaro wayo Dr. Lazarus Chakwena vekuMalawi vaHussein Ali Mwinyi vekuTanzania pamwe nevatungamiri venyika dzinoumba bazi reOrgan on Politics, Defense and Security Cooperation vanoti sachigaro vaMokgweetsi Masisi vekuBotswana navaCyril Ramaphosa vekuSouth Africa. Mugwaro raziviswa zvabuda mumusangano uyu munyori weSADC Vaste Gumena Lawrence Tex vazivisa kuti vatungamiri venyika vari kushikana zvikuru nekuurayiwa kuri kuitwa vanhuwo zvavo, madzimai nevana nevanopfurikidza mwero veEl Shabaab. VaTex vati nokudaro musangano weDouble Troika wati paitwe musangano wechimbi-chimbi weOrgan Troika Summit musi wa29 kubvumbi uyo uchazeya matanho achatorwa kumisa hondo iri kukonzera nevanopfurikidza mwero ava. Gweta uye vari mukuru wesangano reHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vaDewa Mazinga vachivanga vachitarisira kuti musangano uyu ubude nechisungo chakajeka chekuyamura Mozambique kwete kunonokera kwavari kuita vanhu vachifa.
Unofanira kuti ubude nezvinhu zvakajeka zvekutaura kuti sangano reSADC rava kunopinda muCabo Delgado kuti ribatsire kuchengetedza upenyu hwevanhu, kuti vanhu vasarambe vachipondwa, vanhu vasarambe vachitiza, vakwanise kudzokera kudzimba dzavo, nekuti vazhinji iko zvino vava kurarama vari mumatende vachipuwa chikafu nemasangano akazvimiririra vasingagone kudzokera.
VaMazinga vatongororo yavaita yakaburitsa pachena kuti vanhu vakawanda vari kutyorerwa kodzero dzavo nevapanduku veEl Shabaab pamwe nemauto eMozambique.
Uyezve mauto eMozambique pavanenge vachiedza kuti varwise vapanduki ava vari kukonzera kukonzerao mirishonga ya kanyanya nekusaremekeza kodzero dzevanhu vari kupambawo vachirova vanhu vachishungurudza vanhu vagari venzvimbo yekabotelgado vachiti varoda kuziya kuti ndiani ari kupikira vapanduki kana kuvachengeta mudzimba
vamavhinga vati chimwe chinoshamisa ndechekuti Mozambique haisi kubuda pachena kuti inoda ruyamuro rwedzimwe nyika here kana kuti kwete asi zvichioneka pachena kuti mauto ayo haana simba rekukunda vapanduki ava mutauri wecrisis in Zimbabwe coalition vamarvelous kumalo vati havasi kunyatsofara nezvabuda mumusangano wanhasi nekuti sadak iri kunonoka kupindira panguva iyo vanhu vari kufa
asi hatizi kunyatsofara komunike yaburitswa nenhungamiri dzasangana nhasi Mozambique zvekuti ivo vari kutipa unzwe yevanhu vachaita ongororo vachiita technical groundwork tinoona izvi zvinhu zvichakwanisa kukanganisa dambudziko iri isusu titi tiri kunyanyoshungurudzika nenyaya yekodzero dzevanhu dziri kutyorwa humanitarian crisis nekuramba vanhu vachifa
mumwe mugari wemumozambique amai nzira d dausi vati madzimai nevasikana vari kubatwa chibharo mazuva ose studio 7 haina kukwanisa kunzwa zvimwe zvabuda mumusangano wanhasi kumutauriri wavamunangagwa vageorge charamba sezvo vanga vasiri kubatika panharembozha yavo asi pane mashoko ekuti sadak yawirirawo kuti ipe mozambique rubatsiro rwezvikwanisiro izvozvi panguva iyo mumwe musangano uri kurongwa kuitwa sangano reunited nations rinoti vanhu vangangosvika zviuru mazana matanhatu nemakumi manomwe vakatiza misha yavo mudunhu recabo de gaudo vachityira upenyu hwavo ndakamirira studio 7 muchinoi ndini nunurai jena
Harare West muparamende muzvare Joana Mamombe neimwe nhengo yebato ravo muzvare Cecilia Chimbiri ava vene nguva yakareba vari mujeri vasvitsa chikumbiro kudare chekuti vapiwe mukana wekubhadhara mari yechibatiso vachiti pane zvashanduka kubva pavakanyimwa mukana uyu Thomas Ripasi anotipa nyaya iye.
Muzvare Mamombe namuzvare Chimbiri vasvitsa chikumbiro kudare Major Street nhasi chekuti vapiwe mukana wekutongwa vachibva kudzimba dzavo sezvo vachiti pane zvashanduka kubva pavakanyimwa mukana uyu nedare iri muna kurume kubudikidza nemagweta avo vachauswa ramba navaJeremiah Bhamu avo vanoshanda nesangano remagweta anorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Lawyers for Human Rights vaviri ava vaudza dare kuti mumwe wavo avakasungirwa nyaya imwe chete naye uye ari mutungamiriri wesangano revadzidzi Zimbabwe National Students Union vatakudzwa ngadzihore vakapiwa mukana wekutongwa vachibva kumba kwavo nedare repamusoro asi gweta rehurumende panyaya iyi vaLancelot Mutsokoti vati vaviri ava vanofanira kuramba vari muusungwa vachiti hapana chachinja panyaya yavo sezvo vachiti nyaya imwe neimwe inobatwa yakazvimirira kupiwa kwakaitwa vangadzihore mukana wekubhadhara mari yechibatiso nedare repamusoro hazvinganzi pane chashanduka panyaya yavo sezvo nyaya yavangadzihore yakaunzwa kudare yakazvimirira vamutsokoti vati kutongwa kwevaviri ava pamhosva yavari kupomerwa yekunzi vakatyora mirau yakadzikwa nehurumende mukuedza kurwisa kupararira kwechirwere checovid-19 kubudikidza nemusangano wavanonzi vakaita nevatori venhau panze pematare mwedzi wapera vachigunun'una nekusungwa kwakanga kwaitwa vamakomborero haruzivishe kuchatanga musi wachivabvu 5 nokudaro vamutsokoti vati vaviri ava zvavaiwo kuziva musi uchatanga kutongwa nyaya yavo vanogona kusamirira kutongwa kana vakapiwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso vaharuzivishe avo vanove nhengo yekomiti yepamusoro yeboka revechidiki muMDC Alliance vakatongerwa kugara mujeri kwegore nemwedzi miviri nechipiri mushure mekubatwa kwavakaitwa nemhozva yekukurudzira mhirizhonga gore rapera zvichakadai mutongi wedare panyaya iyi vaRichard Mangosi vati vachatura mutongo wavo nechipiri svondo rinouya pachikumbiro chamuzvare Mamombe namuzvare Chimbiri mune imwewo nyaya vashandi vehurumende vari pasi peboka reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions iro raimbozivikanwa nezita rekuti Apex Council nasi vaita musangano vakabvumirana kuti upenyu hwavaomera zvokuti vashandi vehurumende havachakwanisi kuenda kubasa mazuva ose. Mutauriri wesangano iri vaGibson Mushangu vaudza Studio 7 mushure memusangano uyu kuti vabvumirana kuti kubva nemuvhuro zvichienda mberi vachange vasingaende kubasa mazuva ose vachiti mari yavari kutambiriswa nehurumende haisisina chainokwana.
Saka zvangobuda pamusangano uyu zvanga zvichingoroveredzwa zvisina kumbobvira zvapikiswa nezvokuti muhoro iyi yakauya nehurumende chinhu chisingatambiriki pavashandi vehurumende, hachina zvichinokwanisa kuita kuti mushandi wehurumende akwanise kuita basa rake nemazvo uye kuti ave nezvikwanisiro zvipabasa. Saka nokudaro vese vanomirira vashandi vehurumende, makungano ese iwayo nemapoka ese iwayo anga aripo, awirirano kuti zvichitanga musi womuvhuro vashandi vehurumende vese vanenge vakukundikana kuenda kubasa kwemazuva ose ari mashanu epasvondo.
Mushangu vati vabvumiranawo zvakare kuti vasvitse nhuna dzavo kumutungamiri wenyika vaEmazon Mnangagwa. Zvichakadai, mutungamiri werimwe remasangano evarairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe vataka vafira zvou vanoti nhuna dzevashandi vehurumende dzinogadzirisika chete kana hurumende ikazvipira kusangana nevashandi vayo ichitaura zvinhu zvinoita kuti upenyu hwevashandi vayo hureruke. Gurukota rinoona nezvevashandi vaPaul Mavhima vati vachatifonera sezvo vanga vachiti vari mumusangano asi pataenda pamhepo vanga vasati vafona. Asi vaMavhima vaka za Studio 7 mashondo maviri adarika kuti nhaurirano chete ndidzo dzinoita kuti nhuna dzevashandi dzigadzirisike vachiti kuramwa mabasa kunodzosera nyika kumashure. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Mapurisa anga negurukota remasvingo vaEzra Chadzamira nasi arambidza vagari vekuchilonga kuratidzira kusafara kwavo neurongwa hwehurumende hwekuda kuvabvisa munzvimbo iyi kuitira kuti minda yavo ishandiswe semafuro emombe dzemukaka dzekambani yeDen Diary. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Vagari ava vange vachipfuura mazana maviri vanga vatanga kuimba vachiramba neivhu ravo pasvika vachadzamira pazvitoro zvepamutomani. Mumwe mugari wechilonga vaBoniface Chidowera vati kuradzira kwavo kwamiswa nemapurisa vachangotanga.
Mapurisa azosika pavapaya, saka pakazouya zvine zvanga zvina vana Chadzamira honorable wedu Chadzamira vasvika isu takatava kutoimba chiimba dzedu chinoti nenhandikiri nevhuredi hatidi tichiimba vanhu vachiimba ipapa madiridziro atindi nekuti madiridziro acho pane bepa rimwe rabudiswa reofaipapo nenhandikiri rimwe rabudiswa renyu raitonzi kuti tisu tofanirwa kuwana 5%. Saka isu zvinenge zvisina zvanotibatsira, chavanoda chaiko chaiko chinangwa chavo ndechokuda kungotitorera pinda mukadizo uyezo tokanda kuri. Saka vanhu hapana munhu abvuma.
Izvi zvatsinirwa nasabhuku Veremu vekuchilonga vaLaxon Mavasa avo vati kuratidzira kwavo kwamiswa vatiwo vaita musangano uyu usina kubuda zvakanaka sezvo vanhu vanga vachipikisana nevamiriri vehurumende.
Vachadzamira vasvika nema MPs avo nemasoja nemapurisa nemagadi jail nevamwe vamwe vemasei avo vanga vainawo vari mukasi. Saka tiri mukutaura mudaro vanga vachiunza kufunga dzedu, saka vanga vachipokana nemashoko kuti izvi zvinoti hatidi. Iye zvezvi tiri kumuona pakati vanoda kuti anza, vari kuanza zvozvotaridza izvo kuti vari kundoenda manzira zvinobudisa nyudzi dzavo, vari kundobudisa nyudzi dzivo tasiuita uri avo. Hatina kana tichiwirirana navo isu tiri kuti madiridziro hatimadi.
Ravati hapana radziro yaitika kana kurambidza kwevanhu, asi vaita musangano wavo zvakanaka nevagari nekuzwa pfungwa dzevanhu pachirongo ichi chiruda kuitwa nehurumende.
Hapana ambotaridzira vogana wami, hapana wangachiramba kuti vachipa mavonero avo vachiona vachitaura vamwe zvavanoona vamwe vacha ndo consultation yachete ndo zvandiri kuti iyi yanga iri consultation yatachiita vamwe vachipa maonero avo kuti vanofunga kuti zvifambe zvakadai vamwe vachifunga kuti zvifambe zvakadai.
Asi mumwe mugari ama Esther Mungomi vati ratidziro yaitika kwenguva diki uye musangano hauna kubuda zvakanaka sezvo ivo varambidzwa kutaura mushure mekuramba chirongwa ichi.
Ndizvo chaizvo senicho chandatorambidzwa kuti nditaure nekuti ndinonzi ndakangwarisa. Ndinoda kutobvisa mudzimwe dzedu chinzi kwaikuda kuti varimechivarine mufeni. Saka ivo vari kutivhara kuti hatisi kuda kuti murume mufeni hazvina kana kumbojeka zvonaizvozvo hatina mhorosata zvakanaka. Hatingozvidi nekuti kubva 1963 BC.
Mutauriri wemapurisa Masvingo Inspector Kuda Kwashe Dewa vaudza Studio 7 panhare kuti vanga vasati vanzwa mashoko ekuti mapurisa arambidza vanhu kuratidzira kuchilonga. Hurumende iri kuti haichadi kudzinga vanhu kuchilonga asi vanofanira kugarisana nekambani yeDen Dairy ichapinda munzvimbo mavo yovaitira budiriro yemadiridziro voonawo cheuviri. Asi vagari vekuchilonga vari kuramba vachiti kambani ikange yauya inozopedzisira yavadzinga nekudaro vari kuda kubatwa kumeso nehurumende. Kambani yeDen Dairy yakavambwa nemhuri yekwaCoets muna 2004 pamwe neimwe kambani yekuEurope Special Capital iyo ine zvikamu makumi maviri nezvinomwe kubva muzana kana kuti 27% zveupfumi kuDen Dairy iyo yakatanga kushandira kuRedcliffe mudunhu reMidlands. Vakuru vakuru muDen Dairy vanosanganisira vaAndrew Bradnick, vaNeville Coets, amai Shelley Coets navaDali Archibald. VaCoets vanonzi murimi wechichena anowirana zvikuru nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Ndakamira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Hurumende yakazivisa nezuro kuti vanhu vabaiwa nhomba yekudzivirira chirwere checovid-19 vava zviuru zana nemakumi mashanu nezvitatu nemazana maviri nemakumi matatu nevasere kana kuti 153,238. Vanhu vabatwa nechirwere ichi vava zviuru makumi matatu nezvitanhatu nemazana mapfumbamwe nemakumi masere nevana kana kuti 36,984 uye vapora kubva kuchirwere ichi vava zviuru makumi matatu nezvina nemazana masere nevatatu kana kuti 34,803. Nezuro hapana munhu akafa nechirwere ichi izvo zvasiya vanhu vafa necovid-19 vachiri pachiuru chimwe chete nemazana mashanu nemakumi matatu nemumwe chete kana kuti 1531. Chipiri svondo rino dare repamusoro reHigh Court rakatura mutongo wakarasa nyaya yakanga yakwidzwa nebato reMDC Alliance yekuti dare ririmise hurumende kupa mari inopiwa mapato ane humiriri muparamende pasi pemutemo wePolitical Parties Finance Act kubato reMDCT rinotungamirwa navaDouglas Monzora. Mumagwaro ari kudare iri, bato reMDC Alliance raida kuti dare repamusoro iri rimise bazi rezvemari kuendesa mari inoita $299,970,000 yemadhora emunyika kuMDCT sezvakanga zvaturwa nedare gore rapera. Asi bato reMDCT rakapikisawo richiti MDC Alliance haifanirwa kupiwa mari iyi sezvo yakanga isiri bato rezvematongerwo enyika sezvakanga zvaturwa muna kurume gore rapera nemumwe mutongi wedare repamusoro Justice Chitapi mune imwe nyaya yakadai yainetsana mapato maviri aya mudare reHigh Court. Vachirasa nyaya iyi nechipiri, mutongi wedare repamusoro Justice Fielder Muzofa vakati vaimira nemutongo wekutanga wekuti MDC Alliance harisi bato nekudaro harifanirwe kuwana mari iyi. Asi mutongo uyu wasimudza mutauro munyika, vamwe vachiutsigira vachiti mubatanidzwa weMDC Alliance wakanga ungori wekupinda nawo musarudzo kwete kuti ibato rezvematongerwo enyika. Ukuwo vamwe vanoti mutongo wedaro uyu une zvematongerwo enyika sezvo wakanangana nekuparadza bato reMDC Alliance sezviri kuonekwa nekusungwa-sungwa kwenhengo dzebato iri pamwe nekurambidzwa kuungana. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Hlachiwayo pamwe nemunyori anoona nezvemutemo muMDCT Advocate Brian Dube. Tatanga nekubvunza vaHlachiwayo kuti vanotambira sei mutongo wakaturwa nedare nemusi wechipiri.
Nyaya yemutongo wakabuda uyu yanga iri garo ziva kuti makoti edu kunyanya nyaya dzedu dzeMDC Alliance kubva pakarohwa zvakaipisisa pamaelections apfuura vamunangagwa naPresident Nelson Chamisa havana kugadzikana, vari kubata apo neapo zvese vari kungobata va achingo kudumudza kuita semunhu asiri kuziva zvaari kuita nenyaya yekuda kuti varwise vachamisa. Saka nyaya iyi yekuti varikushandisa makotsi kupa madecisions kana kuti zviyero zvavanenge vachiita zvibude ndo irikutinetsa. Ndosaka makwana nyaya yakabuda iyi haisi nyaya yekuti makotsi anenge atonga zvakanaka asi anenge audzwa zvekuita. Zvine zvinhu zviri kuzikanwa zviri kuitika muno munyika yeZimbabwe.
Advocate Dube, munoti nemutongo wakapiwa nechipiri uye zvataurwa navasachiwani?
Chekutanga chatinofanira kuita sevana veZimbabwe kugona kumira pachokwadi chezvinhu zvatinenge tasangana nazvo. Chekutanga ndingangoti muchidimbu muna 2017 bato reMDCT nemamwe mapato akawanda vakasainirana inonzi Alliance Agreement. Zita rayo inenge ichinzi Political Cooperation Agreement. Inotaura iyo kuti mapato ari kupinda maalliance inonzi a non-compete alliance, kuti vacho vanofanira kuwirirana kuti vanosheya sei maconstituencies. Kana vadaro vopinda maelections vasingakupidzani, 2.0 inobva yati mapato iwaya anofuramba ari independent from each other. Saka handizwisisi kuti kana pachizonzi pakazogadzikwa bato rinonzi MDC Alliance rii rakagadzikwa panguva ipi, because kana tichitarisa agreement iyoyo iri clear kuti mapato anofanira kuramba achimaintaina maidentities awo ari independent. Saka ine mutongo uyu hauna kundishamisa nekuti ndiri kungoti pamutemo takatarira bepa rinogadzira MDC Alliance Election Pact ndiro rakaendwa naro kudare nevanhu koti ikajeka kuti zvinoratidza kuti alliance haisi part.
Vasachowayo, munoti
chekutanga chinofanira kuziziya vanhu ndechekuti muZimbabwe hamuna macoalition kana mapact anokondesta maelections. Maelections anokondestwa nemapolitical parties. Kuze kwakarejestwa party inonzi MDC Alliance ichinavana vaNelson Chamisa. Political party iyi yakapinda muelection ikakondesta ine maMPs kusanganisira ivo vaBrandley vakatokondesta vatori under MDC Alliance napresident vaNelson Chamisa. Chechipiri chofanira kuziya vana veZimbabwe ndechekuti maMPs enyu akadzingwa naDouglas Monzora kupe neZANU PF akadzingwa achinzi ajoina imwe political party inonzi MDC Alliance vachiti hakuita seMDCT. Iyo MDC Alliance inonzi party yavakadzingirwa ndokuti yakunzi haisi party, asi same court same parliament ndiyo yakuti MDC Alliance haisi party nekuti zvakuya kunyaya dzemari. Isusu anza yese iri kuvana veZimbabwe. Vana veZimbabwe vanoziva zvinhu zvavakaita. Isusu hatina kana problem hande kuvana veZimbabwe vatipe gwara kuti MP wedu ndouyu, kanzira wedu ndouyu, zvapera.
Advocate Dube, hanzi imi makatokwikwidzawo muri kuMDC Alliance asi maakuzoona kuti harisi bato, munoti?
Izvozvo ndo zvandanyatsotaura. I don't know where the misleading is coming from. Inini ndindatotsanangura zvino izvozvo kuti 2018 takapinda muelection tiri under MDC Alliance as a political vehicle. Ende chandishamisa ndechekuti Brigadier General Mushando havasi kuda kutsanangura kuti alliance agreement yakasainwa yakashandiswa kupinda mumaelections inoti B, which is obviously deliberate because vanoziva havo kuti inotaura kuti kudi. Ndingangokutsanangurai chinhu chiri pachena ndechekuti icho inini ndisati ndatonopinda kunoita candidate ndakatopinda muprimary election yanga iri MDCT. Munhu angari wekupdp aisatokwana kupinda muprimary election yatakaita izvozvo seMDCT nokuti tisati nesiti rebe. Zoda kuti dzimwe nguva tingomira pachokwadi chezvimwe zvinhu. Kana takapinda muagreement yatisina kubvisisa kuti yairevei kuporekta zvinhu zvatinenge takaita zviri rom. Then nyaya yemarecall is not that recall yakanyanya kuitwa ichinzi munhu ajoina another political party. Yaiclose ye-127k inenge ichitaura kuti munhu haachaziri kupesua mainteresi epolitical party inenge yakamusponsa.
Ava vanga vari munyori wezvemutemo muMDCT, Advocate Brian Dube, vari parunare mugweru. Manzwawo zvakare kubva kumutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Hlatshiwayo vari parunare muHarare neStudio 7. kuti vatore venhau vane basa zvakanyanya mukuzadzisa chishuviro chehurumende chebudiriro pamwe nekuona kuti nyika inenge yabuda muurombo panosvika gore ra 2030. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura kumhemberero yebepanhau reDaily News rekusvitsa makore gumi mushure mekumbovharwa, gurukota rezvekuburiswa kwemashoko amai Monica Muchangwa vati vatori venhau vanofanirwa kubatsira hurumende mukuona kuti nyika yabudirira uye kubatana.
All media, whether privately or publicly owned, should provide a national oneness and preach the gospel of development to rally the nation towards attaining an upper middle income economic status by 2030.
Venhau vese zvisinei kuti ndeve hurumende here kana kwete, vanofanira kubatanidza vanhu kuti munyika muve neumwe chete pamwe nekukurudzira budiriro kuti nyika ikwanise kusvika 2030 yava middle economy.
Amai Muchangwa vatiwo hurumende yava Emerson Munangagwa inokoshesa zvakanyanya kushanda kuvatori venhau zvakasununguka. Vatiwo segurukota rezvekuburitswa kwemashoko vari kuedza nepese pavanogona kuti vatori venhau vawaniswe ruzivo rwezvavanenge vachida pakupepeta nhau pamwe chete kuti vashande zvakasununguka. Mukuru wesangano rinoona nezvemashandiro evatori venhau reVoluntary Media Council of Zimbabwe kana kuti VMCZ vaLoft Dube vakurudzirawo vatori venhau kuti vashande vachiteedzera zvinotarisirwa kubva kuvatori venhau. VaDube vatsigirawo mashoko amai Mutsvangwa vachiti vatori venhau vane basa guru rekusimudzira budiriro munyika.
Majanisi anofanira kuita basa ravo in a professional way. Vaite basa in a manner yekuti ivo vanowana respect yevanhu nezvavanopublisha. Honorable Mutsvanga ataura nyaya yedevelopment journalism. Yakakosha nyaya iyoyo because newspapers nemaradio pasi pose basa ravo nderekubatsira kuti kuite development in any country.
Asi nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachishanda nesangano rakazvimiririra replatform for youth development vaondliwayo vati vatori venhau vanonyora nekutepfenyura zviri kuitika vakapa chitsvambe kuhurumende kuti ikoshese nyaya dzebudiriro.
Vatori venhau vanotarisirwa kuti vatepfenyure kana kunyora zviri kuitika. Saka zvataura Honorable Muchangwa kuti ngavataure zvita kuti nyika ibudirire, vatori venhau vanonyora zvinoitika. Zvinoita kuti nyika ibudirire, ivo vakaita sana Honorable Muchangwa vanofanira kuita maitiro avo nematauriro avo nezvavanobuditsa mumitemo yavo ngaite kuti ivo nyika ibudirire. Nekuti vatori venhau kana kuti vanyori venhau vari kunyora zviri kuitika.
Kunyange hazvo hurumende ichiti ine chido chekuti vatori venhau vashande vakasununguka, vatori venhau vanogara chema chema nekushungurudzwa vari pabasa. Sangano Remedia Institute of Southern Africa Zimbabwe rakabudisa gwaro rayo repagore richiti vatori venhau vakashungurudzwa muna 2020 vaive vakwira kusvika pamakumi mashanu nevaviri zvichienzaniswa nemakumi maviri nevanomwe muna 2019. Bepanhau reDaily News rakambovharwa muna 2003 nehurumende yemushakabvu vaRobert Mugabe ndokuzovhurwa zvakare muna 2011. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Chirongwa cheLive Talk na 8 p.m. tiri kutarisa zvekuitwa nevanhukadzi. Yapera regai timotarisa zvanga zviri munhau dzanhasi. Sadik Troika inobuda nechisungo chekuti Mozambique ibatsirwe nechimbi chimbi sezvo munyika iyi mava nemhirizhonga iri kukonzerwa nevanopfurikidza mwero. Mapurisa anga aine gurukota remasvingo vaEzra Chadzamira nhasi arambidza vagari vekuchilonga kuratidzira kusafara kwavo neurongwa hwehurumende hwekuda kuvabvisa munzvimbo yavagere. MDC Alliance yatatsurana neMDCT panyaya yemari inopiwa mapato ane mamiriri muparamende. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@vovenews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.